Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. European Union yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votenderera nyika yose vachigadzirira kuparura bato idzva. Tichakupai zviri kuitika kumitambo yeAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika makumi maviri nenomwe dziri mugungano reEuropean Union dzawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kuratidza pachena kuti urongwa hwehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hwekuda kuumba ukama nenyika dzekumawirira hunenge hwakona ng'anga murapwa achida. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, EU yati ichazoziva zvakare zvirango izvi musi wa20 kukadzi gore rinouya, asi yati icharamba ichiongorora mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvikuru panyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Gungano iri rati ZDI iri pazvirango sezvo ichigona kushandiswa kutenga zvombo zvinozoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEuropean Union zvinoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa haisi kubudirira panyaya dzayo dzekutsvaga ushamwari nenyika dzekunze.
Zviri kuratidza kuti havasi kunzwanana, saka gavhumendi irikufanira kudzoka pasi yogara zvekare yoona kuti ingaite sei kuti ukama hwayo neEuropean Union, ukama hwayo neUSA hwakamira sei, yogadzisa ukama iyoyo so that nhaurirano dzayo dzirambe dzichienderera kumberi zvine utano.
Pavakatora mhiko yekutungamira mushure mekupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto, vaMnangagwa vakati donzvo ravo raive rekuumba ukama nenyika dzainge dzakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango dzakaita seAmerica nedzimwe dziri muEU. VaSauti vatiwo Zimbabwe haigoni kubudirira pakutsvaga ushamwari nedzimwe nyika dzakaita sedziri muEU America kana isingakoshesi kodzero dzevanhu. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira munyika reCrisis Coalition in Zimbabwe vaMavela Skumalo vati havana kushamiswa nedanho reEU vachiti vanhu vari kumbunyikidzwa munyika uye sarudzo dziri kubirwa munyika.
Tirikuona kuti hurumende pane zvimwe zvese vanoedzesera pose kubhabhadzira kunyika dzekunze, asi kuti vachigadzirisa zviri kunetsa muno munyika. Tikuona ipapo rekodhi redu riri kuramba rakasata, kana kuti riri kutoramba richidzikira richienda kusiririko kwatinotarisira senyika kuti ringe richienda. Saka hapana chikuru chiri kuitika maringe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
EU yakazivisa pakapera sarudzo kuti hayaizobatsira Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvo vanongorora sarudzo munyika. Nekunze vakati komisheni iyi yainge yakundikana kuita sarudzo dzakachena, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrica Coast Trust vaElton Ziki vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEU zvinoratidza kuti nyika dziri mugungano iri dzine umbibindoka.
Havadi kugara pasi vachitaurirana nedzimwe nyika, chavo chavanoda ndechekuratidza kuti ivo ndo vari mberi. Saka isuse nyika dzipa Africa uye seZimbabwe tofana kungotevera kumashure kwavo.
Vaenderera mberi vachiti danho reEU rinopa Zimbabwe chidzidzo chekuti inofana kushanda nesimba, kwete kumirira kubatsirwa nenyika dzekuEU nedzimwe dzakaitemera zvirango.
Chimba ichocho chokuramba chitaurirana navo kura kutsvakana gwara rokuti tiwanane hachibvi. Nekuti tinoona mutungamiriri wenyika anoramba ane ruoko rwakavhurika nemusu wakavhurika in open door policy panyaya dzewinland nereengagement. Saka kana zvakadai zvinotidzidzisa isu seZimbabwe kuti tinofanira kuramba tichishanda zvakaomarara nezvakadzama kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba muhurukuro neStudio 7 vakamboti kana America neEU dzikaramba dzakatsika madziro panyaya yezvirango, Zimbabwe inotsvaga vamwe vanasawira. Izvi zvinotsinirwa nemutauri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr Frederick Shava vati vange vasiri muhofisi. EU inoti haina kana munhu mumwe chete wayakatemera zvirango, uye hazvikanganise upfumi hwenyika kana kumisa nyaya dzekutengeserana. Zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende kutanga muna 2002 vachipomerwa mhosva dzekubirira sarudzo. EU yakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi muna 2002 nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka. America iyo yakatemerawo vamwe vakuru vakuru venyika zvirango yakazivisa muhurukuro neStudio 7 kuti havachabatsire Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti nekusafambiswa kwesarudzo zvakanaka. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango mushure mokunge yatora minda kubva kuvachena ichipa varombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vari kushanda nevaive mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya navaOstalo Siziva vanoti vachange vachienda kumatunhu ose gumi enyika vachinozivisa vanhu nezvechinangwa chekuparura bato idzva. Vari kutiwo bato reZANU PF rakundikana uye ndiro rave kukonzera zinyekenyeke mumapato anopikisa. Asi vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU PF Dr. Mike Bima varamba izvi vachiti bato ravo rinodiwa nevanhu nekuti rakarongeka.
Isusu musangano une ma solid structures, une ma structures hauna confusion, hauna chaos. Munhu unoziva paamira nezvaanofanirwa kuita. Zvinoita kuti vanhu vade musangano. Ndosaka makaona tichiwana vazhinji vari kudzoka musangano vachipinda nekumaaffiliates, nevamwe vari kudzoka kumusangano vachipinda semaretainees ari kubva kuMDC, ari kubva kuCCC vachiuya. And also iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANU PF munovhotera ani? Hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima bato renyu ndo riri kukonzera nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemaby elections idzi.
Vanozoti nyonga isu hatizi mastructures, havo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ndezvipi zvinobatika zviri kuitwa nebato renyu muhurumende?
Nyaya dzemadhamu, nyaya dzezvinhu zvinoonekwa zvanga zvisipo makore apfuura zvaakuonekwa kuti taitaka tichinetsekana kwazvo mugwagwa unobva kuBybridge kuenda kuChirundu. Iko zvino makeke, and if you go to Bybridge uchiona the border post rapo rinodadisa. Now these are just a few examples that we will tell, and this is why people vanovota because they see these things.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU PF Dr. Mike Bima vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata vaChibaya kuti vatsanangure zvavari kuita.
regai nditore mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe kuti hongo tiri kufamba matimana ese enyika maprovinsi ese enyika ari gumi chinangwa chii chokuzivisa vana veZimbabwe machampions macitizens kuti president wevanhu baba vachamisa vakasiya zveTCCC asi havana kusiya zvematongero enyika vachamisa vakuita basa rekushanda kuti munhu wese weZimbabwe auye pamwe chete paitwe mukombero wamwacho matemuzukuru kuturika denda hubatsirana kuti nyika inoi ive neutongi hwejekerere tiende kusarudzo dziri pachena sarudzo dzinoudza hurumende yevanhu.
Saka vachamisa vari kuumba rimwe bato idzva here vachibaya?
Vachamisa nyika yose kusanganisira pasi rose nemwi kuamerica kwamuri vakomazoro vakaverenga hwaro hwavakanyora kuti inini ndiri kuronga musha mutsva. Saka naizvozvo ndorimwezvedonzi ratiri kufamba naro kuti vachamisa vakati haiwa zveTCCC yapinda gonye zveTCCC rabato ratogwa nezanu naizvozvo harangaramba achitungamirira basa ratogwa nezanu. Saka nyaya yekuronga musha mutsva ndochokwadi.
Saka muri kushanyira matunhu api mazuva anoteera?
Zvirana Harare musi wechina svondo rino tobva ipapo toenda kumacholandi west musi wechishanu musi womugorera tezirianhongonyo yenyika midland tobva ipapo toenda kumadevelopment.
Bato ramuri kuumba iri renge riine mastructure here anetsa aya vachibaya?
Hatirine mastructure mwanababa wangu ikoze tiri patengi pavanhu unai paramendi munozva iye ndiri pano chibaya ndakadzimba muparamende nadhaglas monzora panguva iyo ya2019 mastructures ese unozviziva takatiinawo ese hapuna mastructure asi takadini takadzimba muparamende makanzura nemamp chikonzero chiri chokuti icho monzora waishandisiwa nechi nezanup f.
VaAmos Chibaya vari kushanda navachamisa murongwa wekuda kuvamba rimwe bato. Asi vaDouglas Monzora vanoramba kuti vanoshanda nebato reZANU-PF vachitiwo vanotungamira bato rinotokwikwidzana neZANU-PF. Vachibaya vanga vari parunare muHarare. Mumwe murume ane makore makumi matatu ekuberekwa anga ari pamberi pedare nhasi munyaya yekurova mutevedzeri wegurukota vatongai Munangagwa vanova ivo hama yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Zvitevera kusawirirana nenyaya yekuda kupaka motokari muHarare vaMunangagwa navamunyaradzi Antony mwedzi wendira vanonzi vakanetsana zvakaita kuti vaMunangagwa varohwe uye nhasi dare rati vamwedzi wendira vabhadhare mari inosvika mazana maviri ekuAmerica kana kuti $200 yekubvuma mhosva yavakabatwa nayo. Vamwedzi wendira avo vaudza dare kuti vanoshanda mubazi rezvekudzivirira zvekudzivirirwa kana kuti security kumuzinda webato riri kutonga reZANU-PF vari kudzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare pamusoro pechikumbiro chekutongwa vachibva kumba pane imwe mhosva yavari kupomerwa yekuwanikwa vaine zvinodhaka izvo zvisina kujekeswa kuti zvii. Gweta ravamwedzi wendira vaEmmanuel Samundombe vanotsanangura kuti zvafamba sei mudare nhasi.
Ndarina kubata nemhosva yeassault akanza bhadhara fine ye$200 dzese dziri tunyaya dzeassault obhadhara by 15th of February 2024. Yemadrugs ndoichaiwa kubail application mangwana makuseni. The magistrate deliver sentences or confirm. No, we were waiting for the sentence because of the nature of the assault that happened, which was just pushing and shoving. We pleaded to the charge of assault, and after pleading to the charge of assault, the court saw it fit to make us pay a fine of $200.
Avo vanga vari gweta rava mwedzi wendira vaEmmanuel Samundombe vachitsanangura kuti zvafamba sei mudare nhasi. Munemo nyaya mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanga vachitongwa nemhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba mugore ra2019 vaObed Masaraure vasunungurwa mushure mekunge vachuchisi vehurumende vabvisa nyaya iyi pamberi pematare. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura kuti zvafamba sei.
Shanu dare muchuchisi azofona zvakakodzera kubvisa nyaya pamberi pedare. Nyaya yatagara achitaura kuti hapana mhosva yatakapara. Muna 2019 vanhu vakaratidzira mushure mekukwira kwemaprizes efuel. Hapana chakashata chakaitwa ipapo. Ndesu hatikumbiri regerero pane zvese zvatakaita. Ticharamba tichiwedzera kukurudzira vanhu kuti varatidzire kana vachinge vakanganiswa.
Saka imi manzwa sei nezvabuda mudare?
Ndinonzwa kurwadziwa kuti mu5 years idzo ndakaluza income yangu nekuti pandakagara mujeri ndasungwa pasina mhosva yatakapara. Salary yangu yakasizwa. Ndakaabdaktwa, ndakatoshwa, ndikakuvara zvakanyanya, ndikanyadziswa pamberi pemhuri yangu. Nanhasi state ine zvizhinji zvainofanira kundiitira kundicompensata, kundishungurudza pasina mhosva yandakaita.
Mave kuchiita matano api kuenda mberi?
Si tichienda mberi, hatisi kuzomira kuita basa redu. Tinoramba tichikurudzira vanhu kuratidzira kana hurumende ichinge yatadza, ichinge yakundikana kutonga zvejekereri, ichinge yakundikana kutonga negwara rekutsa rusvingo. Majestate Mangosi vanga vane nguva vachiramba kubvisa nyaya iyi parimandi kwemakore akudarika kwe5.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vari kuRotenro kuMuharare.
Tine urombo kwokuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona neNdebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti auraya vamwe varwi vechikwata cheHamas vane chitsama muGaza, apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vadzokera kuMiddle East kunoedza kuumba chibvumirano chekuunza runyararo. United Nations inoti kurwisana mudunhu reKhan Yunis kuri kupa kuti vanhu vanopotera kudunhu reRafah muGaza. VaBlinken vachashanyira Egypt, Qatar, Israel uyewo dunhu reWest Bank. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, hurumende yeAustralia inoti munyori wemabhuku Yang Yun uyo akatongerwa rufu muChina, asi chirango ichi chichigona kushandurwa kuti agare mujeri kweupenyu hwake hwose, chirango chisina kunaka chavasiri kutambira zvakanaka. Munyori uyu anova chizvarwa cheChina neAustralia anga ari mujeri kubva muna 2019. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAustralia vaPenny Wong vanoti hurumende yavo haisi kufara zvachose nezvakaitwa neChina. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kana muchidawo kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kutibata na7pm pamasaisa anoti 909am 4930 13860 1460 kHz pashortwave mazuva ose. Iko zvino tochienda kuchikamu chatinotarisa nyaya dzezveutano. Bazi rezveutano rakabatana nesangano reWorld Health Organization ririkurudzira vanhu kuti vaende kunodonedzerwa nhomba yekolera. Nhasi bazi rezveutano razivisa kuti vanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 499 vafa nechirwere chekolera kubva zvachatanga kupararira gore rapera muna kukadzi, uye vamwe vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,632 vabatwawo nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya yechirwere ichi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Kana zviri zvikafite kudya havachangoendi nemikupu kunotenga mazokoto kuti zvakatorejeka vanhu madiplace anoni waonoti unonotenga chikafu onyakudya zve kumamusha nekuno kumadhorobha. Kana waenda mutoiret unofana wogeza maoko nemvura nesipo. Then kumamusha kwedu uku kune matimbi edu eutano vari kufamba, vamwe vane mahaina, vamwe vasamatanishipi, vamwe vanopinda door to door. Kutaura vandiida kunotori nedzimba dzimwe dzevamwe vanhu vanga vasovakwanisi kwava matoiresi vakatovakirwa vatova nematoiresi padzimba. Zvinoreidza kuti muchaende mudondo kuitira tsvina peso pose. Ndo zviri kukonzeresa kuti panosangana tsvina nemvura hezvo zvatibuka zvakusimudza chirwere.
Bazi renyu riri kupawo vanhu nhomba, sei zvakakosha kuti vanhu vatore nhomba iyoyo?
Ndii takaita musi wa29 sekuziva kwako kuti vakuru vakanolaunch korera vaccine kuone of the Waterford muno muHarare. Asi naizvozvo mavaccine akaenda kumaparticulary kumahotspot. Saka zvinokosha nekuti kudzivirira ka handiti muchirungu tinoti prevention is better than cure. Saka hapana chekumbotya. Handiti kana wakazvitarisa wade madzimai makuru vakazodai vachipihwa nanasi hapana kana dambudziko. Kudzivirira ramangwana rechirwere chauchasangana usingazivi ndasangana nechirwere chakati. Saka utano hunokosha. So isu tiri kuti utano kuvana.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrica Nations Cup zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe uyu kumakwikwi ari kuitirwa kuIvory Coast. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC neSouth Africa, kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yemasemifinari yose iriko nemusi wechitatu. Mutambo wekutanga uriko nenguva dza7 manheru, apo Nigeria ichatamba neSouth Africa. Nigeria yakarova Angola 1-0 makotafinari, uko South Africa ichirova Cape Verde 2-1 nemapenareti mushure mekunge nyika mbiri idzi dzaita mangange 0-0. Mutambo wechipiri uriko nenguva dza10 manheru, apo Ivory Coast ichitamba neDRC. DRC yakasimudza mukombe uyu kaviri muna 1969 na 1974. Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu kaviri zvekare muna 1992 na 2015. South Africa yakatora mukombe uyu muna 1996, uko Nigeria ikasimudza mukombe uyu katatu muna 1990, 1994 na 2013. Mushamarari wenhau dzemitambo ari chizvarwa chemuZimbabwe asi achigara muSouth Africa, Odysseus Maruwa anoti munyika iyi mune mufaro wakanyanya mushure mekunge South Africa yarova Cape Verde nezuro.
Africa aiwane zuro kwakanwiwa nekudyiwa, vana vana kurara vachiridza meterwa motikari mabhero achirira vachirova mavhuvhuzela. Aiwa kuri kufarwa muSouth Africa, pane iyi yatinoti nechirungu feel good factor muno muSouth Africa, nekuti zvinezvi vakutangisa kuona kuti aiwa Bafana Bafana inogona kusvika mafinals, not chete mafinals, even nekutozotora mukombe iwoyuyu.
Aimbotambira Arcadia United Danny Jim, oyo ave murimi muSouth Africa, anoti vatsigiri veBafana Bafana vane chivimbo chakasimba nechikwata chavo zvekuti vave kukumbira horodhi yenyika nemuvhuro svondo rinouya vachitarisira kupemberera kutora mukombe uyu.
Uye mudhu itori muno ndeye kutoti masupporters weBafana Bafana vari kutoti dai President Ramaphosa wanofanira kutodeclare holiday nekuti South Africa it's obvious irusko iri kutora mukombe. Saka ininiwo futi I'm behind South Africa vari ku
aimbotambira maWarriors chenjerai dhuve anobvumirana nevatsigiri veSouth Africa achiti Bafana Bafana ndiyo iri kutora mukombe mukuru uyu.
South Africa inogona kuita imwe surprise zvakare. Tinoziva kuti nyika yose inenge yakatarisira kuti Nigeria chikwata chakasimbisa, asi ndakatarisa South Africa necombination iripo iri kubva paSundowns ichienda kunyika, ndakatarisira kuti South Africa inogona kuyambuka kuenda zvakare mumafinals.
Asi aimbotambira Capes United apo yakatora mukombe weleague muna 1996. George Mudiwa anoti ari kuisa mari paNigeria.
Nigeria inopinda mufinal neIvory Coast, then kana vachinge vapinda mufinal Nigeria ichasumudza mukombe.
Finali iriko nemusi wesvondo musi wa12 kukadzi, apo chikwata chichasimudza mukombe uyu chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica. Chinorohwa mufinari chinowana mamiriyoni mana emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Apo vaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuparura urongwa hwekuti vaparure bato idzva. Tichatarisawo nyaya dzesarudzo dzemabuy elections. Uye mubvunzo mukuru wanhasi ndewekuti ivo vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vari kuisa zvido zvevanhu pamberi here? Muhurukuro yanhasi tiri kutarisirawo kuti tinenge tina Reverend Hussein Sibanda vatitsika pano pamuzinda weVoice of America vachipawo pfungwa dzavo pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika munyika. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave pazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. European Union yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vave kutenderera munyika yose vachigadzirira kuparura urongwa wekuparura rimwe bato idzva. Bazi rezveutano rakabatana nesangano reWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vaende kunodonhedzerwa nhomba yekorera iyo yoramba ichiuraya vanhu vakawanda. Tashka kumagumo yichirongwa chedu chanasi. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Doksi ya mina Taboka Ngube munaudze isindebele.